ma clients ABC su akati approach i combined Harare Residents Association and the Residents Association but she kiwo vanoda ku challenge masimba a minister of a local government the public works and national housing nenya yekuita fia nema affairs ema local authorities kunyanya mpito Harare izvi zvakazaendirana ne directive yakapiwa na minister achiti iye mpito Harare haifanirwa kunge chimploya outlet ayakange yati yave successful vanova vamushoro
asika ivo pa tichitarisa panyaya ya tichitarisa panyaya ya town clerk vanenge vari kutika board rebazi rinoona nezvematunhu kana kuti minister of local government ndo raifanira kunge rakazova nechekuita nekuti ndiani anosarudzwa kuti kwa town clerk
masimba iwayo anogona kunge achiripo pamutemo weurban council of state asi kuti masimba iwayo akange akapiwa constitution idzva iisati apo